tashika kuchikurubi tichida kuona watungamiri wedwe chizimai awa wakabatwa mutirongo ne mmosha zavasina kupara wanotivo mutevezwe wewe chidikivese Zimbabwe yose MGC Alliance Cecilia Chimbiri, Honorable Joanna Mamombe pamwechete na Secretary for Mobilization and Recruitment kumadzimai kubokarire madzimai Zimbabwe yose mai vongai tome saka tashika ikoko tazokwanisa kuona Cecilia Chimbiri na leader vongai tome chete
kose musina kukwanisa kuona Honorable Mamombe
nemhaka yekuti Honorable Joanna Mamombe vanga vachinzi vari kurwara vatanga kunyunyika nyee mudumbu mavo kuma 11 mangwanani ende nguva yatasvika iyoyo kuma 1-2 kwandiri kutaura hapana anga atavaona angave mukoti kana munhu anoziva nechekuita nezvemishonga kana nezvemedical saka tasvika ndokubva tambogara tichimirira kuti aa pamwe vachashingirira vakauya kuvisitors bench asi kwatozouya vasungwa vazhinji vanga vachiuya vachingo tsanangura kuna nambuya atingati maprison officers kuti aa uyu munhu aakutoridza mhere aakuzvongonyoka ari kuumburuka pasi
muzvare Mamombe vari kunzi vanga vachiti chii chiri kuvanetsa
ari kuti guvhu rake riri kudhonzera mukati ende vasungwa vazhinji vanga vari kukashamadzika nezvanga zviri kuitika kuna Honorable Joanna Mamombe saka panguva iyoyo tangatina Meya Mafume vabva ivo segweta vati aiwa chindibvumidzai ndipinde mukati ndinoona state yavari sezvo varivo vandatofambira kuona pano segweta
vabvumidzwa here kuvaona ivo vamafumbi
vejeri maprison officers vati aiwa izvozvo hatikwanisi kuti zviitike asi tatakura nechekuti titoti mukoti aende nechimbi chimbi anotarisa kuti chii chiri kunetsa saka mukoti aenda kuya ndokubva adzoka ndokubva anosheedza umwe mukoti zvakare ndokubva vaenda zvakare ndokubva vadzoka vakati isusu maonero atazviita zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka taakuchifonera matiremba tofonera zvakare ambulance iyo iva takure saka zvadaro ivo vativo havangakwanisi kuti panguva iyo vazive kuti mudumbu muri kurwadzawo mu guvhu riri kudhonza iri chingava chiri chii asi zvaakutoda kuti vaongorerwe nevane unyanzvi hwezvemudumbu
mabva kujeri rechikurubhi mazokwanisa here kunzwa kuti vanga vakunzwawo sei
ndazokwanisa kuwana runhare wabva kune munhu ariko kuchikurubhi maximum prison ataura kuti aiwa ambulance iya yachisvika manje ende ivo vachipinzwa muambulance kuti vaende vanoona specialist ane chekuita nezvekurwadza kwemidumbu nezvimwe zvinhu zvakadaro kuitira kuti vabatsirike isusuwo zvataitawo nechimbi chimbi ndezvekuti tazivisa lawyer wavo uyezve tikazivisa machiremba eduwo zvakare vakwanisa kuenda ikoko nevamwe vachiri vakangomirira kuti vanzwe kuti zvinonzi kudii kuitira kuti vabatsire
sebato muri kuona sei zviri kuitika izvo
isu tine kunetseka nekushushikana zvakanyanya nekuti Honorable Joanna Mamombe pamwe chete na Cecilia Chimbiri pamwe chete na Honorable Vongai Tome vanhu vasina mhosva yavakapara havasiriwo vega ndofunga muri kuziva nyaya yalegwani Mavhunga pamwe chete namunyaradzi Mafarirakwa avo vakabatwa mushure mekunge vaenda kunonzwa kuti chii chichabuda mumataredzi mhosva pamusoro penyaya yaHonorable Job Scala yavakanga vachiendera kumataredzi mhosva vakabatwa vari kunze kwemataredzi mhosva vakatorwa vakaenda vakanorohwa vakashungurudzwa vakadirwa nezvimwe zvinhu zvatisingazive zvakapisa kumeso kwavo kwesoko
utano hwavo hwaamira sei
kutaura kunoku mwavo mhasha yake yatoita mbodza mbodza ende vari kurambidzwa kutavo nemachiremba nezuro vakaenda vachino kumbira kuti vapiwe bail vaende kudzimba vagotongwa vachibva kumba panyaya yemhosva yavasina kupara iyoyi asi dare rakavanyima.